Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo voendeswa kumatare nenhengo yeparamende yakaitwa kafira mberi nevasori. Gamba munyaya dzemitambo Susan Chenjerai aradzikwa muHarare nhasi. Uwandu wevanhu vari kugura michato kumamisha woramba uchiwedzera zvakanyanya. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yedare reparamende yechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change vata kudzwa ngadziore vaendesa gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe mukuru wevasori vaIsaac Moyo, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga, vasori vaviri vavanoti vakavapamba vakavaita kafira mberi vaNicholas Kajese navaAbraham Pasi kumatare kuti vavaripe mari inosvika zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $150,000. Vangadziore vakapambwa musi wa1 mbudzi gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori ava vakarohwa zvakaipisisa. Vakasiya vakandwa musango kuCriston Bank pedyo neguta reHarare. Vanoti zvakaitwa izvi kutyora godzero dzavo semwana weZimbabwe. Masangano akaita seUnited Nations, European Union uye hurumende yeAmerica akashora zvikuru nyaya yekupambwa kwavo uku. Vakazembeka zembe nevakuru vemapurisa vakavimbisa kuferefeta nyaya iyi asi kusvika pari zvino hapana asungwa kunyangwe vangadziore vakakwanisa kutora vhidhiyo yevanhu vakavapamba. Taedza kubata vakazembe kuti tinzwe divi ravo asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Tabata vangadziore kuti tinzwe kuti sei vafunga kutora danho iri.
Zvakakosha kuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu vari mune zvematongerwo wenyika uye vari kuneiwe kodzero dzevanhu. Nyaya yaita kuti ndiende ndeyekuti zvisange zvichidzokorodzwa. Zvinofanira kunge zviri pamutemo kuti mwana wese weZimbabwe kana ange uri munyika mwana weZimbabwe zvemene maonero ake kunyange asinge akasiyana.
Ko nyaya iyi yasvika papi pari zvino? Pane zvamakambonzwawo here kubva kumapurisa? Nekuti patakataura navo vakati vari kuferefeta
mapurisa pasati pane kana chavati vaita kuferefeta chaiko nenyo hapana zvatatindaziva kune pane zvavari kuita. Ndokusaka tatora danho iri kuratidza kushushikana nekushungurudzika kuti kana tichinge taendesawo nyaya iyi kumapurisa zvinozoita kuti munyarechi ndoo zvinoita kuti tichinge tichiratidza kuti vanenge varipowo. Saka ndikati aiwaka nyaya iyi ngaiongororwe kana kuti vanhu ava votobatwa vonge vachipisa mari.
Ivo vamatumira tsamba idzi masamanisa aya pane ati apindura here kusvika pari zvino semazira amuri kuita?
Hongu mabeta andiudza achiti vange vanyorerwa vachinzi vachiti vamwe vacho vange vati havavazivi havasati vambonge vashanda navo. Saka ndichii ndakamirira kuti ninzwe zvizere kune mabeta ari kubata nyaya iyi kuti ninzwe kuti zvava papi. Asi nyaya iyi yatova mumaoko mavo. Tamirirawo kuti tione kuti ichange ichinzwikwa sei uye ichatevedzerwa zvakaita sei. Asi chidanho chatatora ndechekuti umwe neumwe anenge asaura mafungiro ake semwana weZimbabwe angewo achichengetedzeka ange wasiremekedzwa sezvinotaurwa nemapoka ayo apiri seZimbabwe uye senedumiriro remutemo redu senyika rinoremekedza human rights, rinoremekedza mwana wese weZimbabwe zvisinei kuti wakaberekerwa kupi, asi kana uri mwana wese unofanira kunge nemutemo nekodzero dzako.
Nhengo yedare reparamende yechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatakudzwa ngadziore vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuMozambique, uko vari kunonyorerana chibvumirano nemutungamiri wenyika iyi vaPhilip Nyusi uye mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi cheurongwa hunonzi Techobani Deep Water Port. Mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti pasi pechibvumirano ichi pachavakwa njanji inodarika munyika nhatu idzi kuitira kusimudzira nyaya dzekutengeserana. Vanhu vakawanda vaungana kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi pakuradzikwa kwegamba munyaya dzemitambo Susan Chenjerai aizikanwa nerekuti Amai Rwizi mumutambo wepaterevhizheni yeZBC wakaita mukurumbira munyika makore adarika wainzi Mhuri yekwaMukadota. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera.
Vaungana kuzonekana nemufi vanosanganisira vanoita zvemitambo, vashandi vehurumende, vemakereke pamwe nehama neshamwari. Munyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vati vafara kuti hurumende yabatsira pakuvigwa kwavo runova ruremekedzo rukuru.
Hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Vakamboshanda naChenjerai mune zvemitambo vari mutambi uye vachitungamira sangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vatsanangura mushakabvu semunhu akavhurira vamwe vatema nzira munyaya dzekuita zvemitambo.
Munhu akanga akasimba pamazuva azvainetsa, nokuti mazuva avo chaiwo mazuva varungu pavakanga vachiri kutonga.
Mutambi wechidzimai Kesia Masona anozikanwa nerimadonhorirwa rekuti Muchaneta anoti mushakabvu ndiye akamupa chidokwa-dokwa chekuita zvemitambo.
Kwatiri isusu Susan Chenjerai is an icon, a legend and ndoma pioneer eacting muno muZimbabwe kumadzimai. Saka kwandiri munhu wekuti ndingati she's an inspiration.
Mumwe wemutambi wechikuru wemuHarare Ambuya Rosemary Chiona vanoti Amai Rwizi munhu akasimudzira tsika nemagariro evatema.
Vaimiramira nemurume wavo vachimutsigira, asi kana vaakumbava vega vaitaura mashoko anodzora munhu, ko munodarireko pane vanhu nababa arwere?
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanoti mushakabvu akaita kuti zvemitambo zviite chiremerera.
Vakatanga kuita basa redu remadrama nguva yakanga yakaoma chaizvo, zvichinzi izvi ibasa remarombe, kunyanya-nyanya vanasikana vasingatenderwi kunzi anoita basa redu iri, zvichinzizvo ibasa repambi.
Mugore ra-2020 Chenjerai ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends semucherechedzo wekupemberera makore makumi mana Zimbabwe yawana rusununguko. Kusvika panguva yekushaya kwake, Chenjerai ange akambosiya zvemitambo ave mufundisi mukereke yeThe New Gospel Church of God uye ange ave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa 83. Chenjerai akatanga zvemitambo kumakore kuma1950s asati atanga zvekuimba. Mugore ra1951 ange ari nhengo yechikwata chevatambi cheBantu Actors ndekuzobatana nechikwata cheMarandellas Bush Babies muna1958. Akashanda nevaimbi pamwe nevatambi vakaita mukurumbira vanosanganisira mushakabvu Safirio Madzikatire aizikanwa nekuti Mukadota, mushakabvu Oliver Mtukudzi pamwe naThomas Makanya Mapfumo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmon Zofu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vari kutarisirwa kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa nemusi wemuvhuro. VaKagame vari kukwidzana navaFrank Habineza vebato rinopikisa reDemocratic Green Party of Rwanda uye vari kukwidza vakazvimirira vaPhilippe Mpiyimana. Muna 2017 vakakunda vaviri ava zvine mutsindo apo vakaona mavhoti anoda kusvika zvuru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 99%. Vakuru mubazi rezveutano mudunhu reGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu makumi matatu nevaviri vakawanda vacho vari vana nemadzimai. Hondo pakati pechikwata cheHamas neIsrael yadarika mwedzi mupfumbamwe. Israel inoti yange ichiuraya varwi veHamas kwete vanhuwo zvavo. Madzishe nemasadunhu anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurambana kumaruva. Nonrai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimambo akawanda anoti ari kutonga nyaya dzekurambana zuva rega rega vachiti zvinoita sekuti varume nemadzimai ari muwanano havacharemekedzana senguva yakare. Sadunhu Katiza Gombo vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti nyaya dzavari kutonga dzekurambana mudzimba dzakawanda zvekuti dziri kuvatemesa musoro. VaKatiza Gombo vanoti pose pavanogara dare vanototonga nyaya dzekurambana asi kazhinji zvichikonzerwa nevarume vanenge vaita ruchiva kana kutadza kuriritira mhuri.
Maonero atiri kuita vamwe vanozopa zvikonzero zvisirizvo, asi chikonzero chaicho chaicho ndechekuti kuoma kweupfumi mumba umu mumusha umu ukashaya chekubata, vazhinji vamwe vanenge vaakuita zvoupambi pambi, kwozoitawo ruchiva.
Sadunhu Katiza Gombo vanotiwo kana vanhu vabvumirana kuti vave kurambana vanogovana pfuma sekuwirirana kwavo, asi kana vatadza kuwirirana ndipo pavanoenda kumatare.
Kazhinji zhinji vanhu ava vanotaurirana mudare medu mwemwe kuti ini ndada kuenda asi ndine mombe dzangu handine mbudzi dzangu. Murume ukamubvunza kuti shuwawa nembudzi here kuti mbudzi dzake uifuwo dzino kana kuti mombe ndedzedu tese.
Mambo Ngezi vaPeter Pasivamire vekumhondoro vatendawo kuti dzimba dziri kuparara kunyange vachiedza kuti veukama vamboyananise.
Isusu madzimambo tinombotirai asi kutaura chokwadi dzimba dziri kuparara.
Mambo Ngezi vati vanoita matare avo kamwe chete pamasvondo maviri vachitonga nyaya dzekurambana dzinosvika gumi pamwedzi. Vati pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera kugurwa kwemichato.
Mameseji mafoni zvese zvobva zvabatwa ndombo unonga waburiswa anaka taneta rinyaya yekuti ndabata hombo kuti vamai vane mameseji vari kudanana nemunhu ende munhu uya otobvuma kuti shuwa inini mukadzi akandigara namurume nemurume atatoparisa kudhara.
Mambo Zvimba vaStanley Nyamondoro vanoti kunyange nyaya dzekurambana dziri shoma mudunhu mavo dzachiwandei hadzo kudarika nguva yakare. Mambo Zvimba vati kurasa tsika dzechivanhu pakugadzirisa kusawirirana ndiko kumwe kwave kupa kuti misha iparare. Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo munyika vaFortune Charumbira vekumasvingo vanobvuma kuti dambudziko rekurambana mudzimba ratekeshera nenyika. Gweta rinomirira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai muzvari Sepindlovu vanoti zviri kuita madzimambo zvekurambanisa vanhu vane michato isina kunyoreswa nekupanana gupuro zviri pamutemo.
Madivhosi acho vanoita but anenge ari wanano dzechivanhu dzekungobvisirana pfuma. Kana dzawanano dzine mamarriage certificate dzinodisolvwa kumacourt, macivil court, either kumagistrate court kana kuti kuhigh court.
Mapurisa vanorwira kodzero dzemadzimai vakaita seZimbabwe Women Lawyers Association vanoti mhirizhonga mudzimba ndiyo iri kukonzera kuti michato yakawanda igurwe. Muna Chivabvu gore rino pazuva rimwe chete dare reHigh Court Family Law muHarare rakatonga nyaya dzekurambana 55 pazuva rimwe chete. Vanhu 175 vakarambana mumwedzi mumwe chete. Judicial Service Commission inoti kuBulawayo gore rapera vanhu 656 vakarambana. Matare anoti nyaya dzekurambana dzakatanga kuwedzera zvakanyanya muna 2014. Nyanzvi dzinoti michato zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% ichagurwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba kurudziro yevamwe vakuru mubato ravo yekuti vasiyire mumwe anotemwa dzinobva ropa chigaro kuti akwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Izvi zvinotevera kutatarika kwavakaita pagakava nevavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump. Ko, vaBiden vakabuda mudariro ndiani angatungamirire bato remaDemocrats musarudzo iyi? VaBiden vanoti vari kukwikwidza kuti vakunde musarudzo iyi.
I think I'm the most qualified person.
Ndinofunga ndini ndakakodzera kuti nditungamire nyika pane vose vari kukwikwidza.
Asi mushure mekusarudzwa nevanhu musarudzo dzemaprimary dzemaDemocrats, mukuru mubazi rezvematongerwo enyika paUniversity of Virginia Center for Politics, Valerie Sabato vanoti
there is only one way for a nominee to be removed, and that is for the nominee to decide not to run before the convention.
Pane nzira imwe chete yekubvisa anenge asarudzwa nevanhu. Iye wacho asarudzwa anotofanira kuti haachadi pasati paitwa gungano guru rekuti atenderwe kukwikwidza zviri pamutemo kana kuti convention.
VaBiden vakati havachakwikwidze, muteedzeri wavo amai Kamala Harris ndivo vanenge vaine mukana wakakura wekutungamira. Asi amai Harris vanoti vaBiden ndivo vakasarudzwa nevanhu. Vari kushorawo vaTrump nekutadza kuwirirana neaive muteedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaitungamira vaMike Pence.
Between Joe Biden and Donald Trump, only one candidate on that stage has the endorsement of his own vice president.
Tarisa iwoka, pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump, mumwe chete wavo ndiye chete ari kutsigirwa nemutevedzeri wake anova vaJoe Biden.
Zvinafundo Christian Gross vepaUniversity of Southern California vanoti amai Harris vanokwanisa kukwezva vavoti vasati vatora divi.
The one thing with Kamala Harris that I think makes her a little bit more electable than Biden right now is if you look at the polling, there's more independents who are undecided about her.
Chandinofunga kuti chinopa kuti amai Kamala Harris vakwanise kuvoterwa kudarika vaBiden ndechekuti pane vakawanda vasati vazvipira kuti vanovhotera here amai Harris, uye zviri nyore kuti vavanyengetedze pane kuti vaBiden vaite izvi.
Mumwe ari kunzi anogona kutora chigaro ichi kubva kuna vaBiden ndigavhuna wekucalifornia vaGavin Newsom. Asi ivo vanoti vari kutsigira vaBiden, uye vanga vari kudunhu reMichigan vachitsvagirawo vaBiden rutsigiro svondo rapera. Gavhuna wedunhu reMichigan amai Gretchen Whitmer ndevamwe vane zita rirukandwawo mudariro, asi naivo vanoti vari kutsigira vaBiden. Amai Whitmer vakakunda musarudzo mudunhu rakakosha zvikuru sezvo risina divi rarinowanzorerekera musarudzo. Vane rutsigiro rwakawanda kubva kumaDemocrats sezvo vachitsigira masangano evashandi, uye vachiedzawo kuti pfuti dzisangotengeswe zviri nyore.
Week after week in America, we see grim familiar headlines.
Svondo rega rega muAmerica, panobuda nyaya dzinorwadza moyo dzekupfurwa kwevanhu.
Governor weIllinois vaJB Pritzker ndivo vane dunhu riri kuitirwa musangano mukuru wemaDemocrats, uye vane upfumi hwekukwanisa kutsvaga rutsigiro munguva pfupi pfupi. Vanonzi nevamwe ngavapinde mudariro. Kunawo amai Michelle Obama, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama, avo vanoti avo havasi kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi amai Obama vane rutsigiro rwakakura kumaDemocrats. Ongororo yakaitwa neReuters Ipsos svondo rapera inoratidza kuti vaBiden navaTrump vakaita mangange sarudzo dzikaitwa iko zvino, asi amai Obama vanokunda vaTrump nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Asi vaSabato vanoti havaone amai Obama vachikwikwidza, asi vaBiden vakati vari kuda kukwikwidza. Vanhu vacharamba vachita fembera-fembera kusvika mwedzi unouya apo pachaitwa Democratic Party Convention kuChicago. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News. Munawo dzemitambo, mumwe mumhanyi wechidiki Tapuwa Makarau anoti ari kufara nekuwana mukana wekumirira nyika mumakwikwi eOlympic Games Paris 2024 achaitirwa kuFrance kubva musi wa26 mwedzi uno kusvika musi wa11 mwedzi unouya. Makarau mumhanyi wemujaho we200m. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndanzokufara chaizvo, chinhu chandaive ndichishuwo nacho kubva nditange zvokumhanya izvo. Saka ndakabudirira kuenda kunomirira nyika kumaOlympics uku, ndakanzwa kufara ende ndatenda Mwari nezvozvo.
Wakatanga riini kuita zvekumhanya uyezve uchange uri kupinda mumujaho upi kumaOlympics?
Zvokumhanya ndakatanga ndiri kuprimary ndichine trophies ndichimhanya mahedos. But ndanga ndisina shungu nazvo, but ndakazoenda pamazoyo ndipandakazotanga kuita serious nazvo, ndakukonsetita nezvazvo zvakanyanya. PamaOlympics ndichange ndichimhanya mujaho we200m, ndo mujaho wandinichimhanya iwoyo.
Uri kuita gadziriro yako uri kupi uyezve uchaenda rini kumaOlympics?
Pari zvino ndiri kuGermany ndichiita gadziriro yangu yemaOlympics, and kumaOlympics ndichawanikwa ndichienda 25 July, maOlympics achizotanga 26. So pari zvino ndiri kuita gadziriro yangu ndiri kuGermany pamwe chete nemumwe wangu makanaka Ishe Charamba.
Chiwiro yako ndeyei takatarisa iwo maOlympics aya? Unofunga here kuti uchauya nemenduru?
Ndingangoti chishuwo chokuya nemenduru kubva kumaOlympics chiripo, asi kuti ndizoriwana chinhu zvakaoma, nokuti mumwe nemumwe ari kubva kunyika kwavo achiuya akatageta menduru iroro, and zvichange zvakaoma kuwana menduru pamaOlympics, nokuti igoo yemumwe nemumwe achabva kunyika kwavo achiuya kuzomhanya akamirira nyika yavo akazvimiririra nyange nedzinza ravo. Saka ini ndingangoti chishuwo chiripo.
Uri kuwana here rutsigiro rwakakwana kubva kumhuri nevamwewo?
Rutsigiro ndikuruwana rwakakwana chaizvo kubva kuvabereki vangu nemhuri yekwedu pamwe chete neveZimbabwe Olympic Committee. Ndinoramba nyingotenda Mwari nokundiunzira vanhu ivavo mukama weupenyu hwangu, nokuti vashandura upenyu hwangu, vachinja upenyu hwangu. Mhuri yekwedu inondibatsira zvikuru sei neminamato, nokundikurudzira zuva nezuva ndirambe ndichishanda nesimba.
Uyo anga ari mumhanyi Tapuwa Makarau achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari kuGermany. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 mangwanani, mamuka sei paStudio 7? Mukoma Wande, mukoma Blessing, Taboka Ncube, zvivi sei? Ndimukanya pakukwe. Ndoda kuti chiri kuitika panyaya yeschool feeding program scheme iyo yandanzwa kuti WFP yakuda kuti zvinhu zvakatononokerwa. Ukaona isusu sevarimi tanga takati hurumende ngaiticherere zvibhorani, kana kuti masangano akazvimirira ega isusu varimi kuti ngaticherere zvibhorani toita munda watinorimira kudya kwechikoro. Zvikadaro zvinoti sekuti isusu feeding program scheme taigara tichiita, but taitora matura edu tonopa kuchikoro, chikoro chobikira vana. Asi tiri kukundikana izvi nekuda kwekushaya kusanaya zvakanaka kwemvura. Saka zvinoti hurumende dai yakicherera zvibhorani tokwanisa kuita madiridziro, tichirima tonopa vana zvekudya.
Vakati mhuri yeZimbabwe pastudio 7 apo pakadinako vabvaza unogona kutaura mwana wamai pamberi rezanobvio the way yaunopindura raga inobva vanhu but sometimes unotaura chokwadi
makadii pastudio 7 ndibaba wevanhu baba chinogurei ndinokutendai baba vanhu girikini vanga vachitaura pastudio 7 avo vanga vachitongana navamavhaza wamavhaza havasi wokuteedzera vamavhaza vari pacondract varume vazhinji varume ZANU-PF vanana ndoro vana mavhaza navamwe vese havana kumbosiyana nana shabangu nana mwonzora vanhu vari kupiwa peiro vari papeiro yezanupf vanhu vari kutengesa upenyu hwevana vezimbabwe havana hanya nevana vezimbabwe vana mavhaza saka vachitaura zvavanongotaura izvozvo izvo saka tinokutendai zvikuru baba vangu vachitaura vachipikisana navo mavhaza avo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga nemuimbi wemusambo wesungura taurai pinda anozivikanwa nerekuti T1.
Gitare unogona kutaura here iwewe? Unogona kutaura shuwa shuwa? Alright, kana uchigona kutaura mhoresa vanhu ita makadii henyu.
Zvemimhanzi izvi ndakazvitanga 2005 asi ndakazoti fambei nekuda kwekuti ndaona kuti zvinoonwa kuti zvondibatsirawo mangwana 2009 ndopandakazotanga kuridza naFred Manjalima anonzi Kapfupi uya uya ndopatikazorekodha imwe song inonzi Mainga albhamu rese iroro ndindairidza bass guitar ndakazosiyanawo naFred Manjalima mandobva ndazongenda kushanda na EOKZ ndatichakata kubva 2014
vari kuitambira sei veruzhinji mimhanzi yamuri kurova
Music vanhu vari kuitambirawo zvakanaka but unongoziva sei vanhu tei tichangotanga so zvinonetsa kuti zvinyatsokugamuchirika but nhamba yakawanda yevanhu ndiri kunzwa vari kungovapa makomenzi yekuti zvinenge zviri kubuda nokuratidza kuti zvinenge zvinoita
mamwe matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges yatinawo akati wandei chaizvo munoona saizvozvi music industry mazuva ano yalolo haichanyanyasopa mari zvaiitika kumashure sofa chinotongoitisa mari music kunyanya mashows kuti makanoridzawo mashows munowanawo 1-2-3 munoonawo mari yechingwa nekudai nekudai but tinonyanyoitika zvekushandisa ndo zvinenge zviri kutinetsei kuti maistments nechichichi nevanokwanisa kuti promota mapromoters vanokwanisa kutibatsirawo pazvinhu bcause nyaya inozodiwa inyaya yemari kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nekutiitiwo mavhidhios zvinenge zvichida mari saka zvakanyanyotishotira izvi munyanya mainstruments
vangade kushandawo nemi kukubatsirai kukuhayai vanoda kuridzirwa vanokuwanai kupi
vanoda kutibata tinowanika pamasocial media ipapo tinowanika kunyanyanya pafacebook yakanzi taurai pinda T1 kumberi kwacho YouTube iriko yakanzi T1 music bass guitarist then phone number dzatinobatika ndidzo dzinoti 0785087145 ipapo hatiwanzoshayikwa mafoni acho havanzodzino zvavo
mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu woti kudii
mashoko edu kuvatsigiri ndeyekuti tinokumbirikisawo chaizvo vatsigiri vamwe vasati vatiziva nevanotiziva kuti mugone kuramba muchititsigirawo zvakanyanya hatina zvatiri kana imi vatsigiri musipo
Woza Friday chitipai kamwe chete timborova magitare nasi
tambo katiri kuona kuti kanenge kari kufarirwa nevatsigiri kanonzi ndichakuchengeta songo iyoyo takaimba takabatsirwa namakingwazi ndiye akaita featuring songo iyoyo
aiwa tinotenda vateereri naT1 tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiya mira Gibbs Dube munhau dzeisindebele ini ndini Blessing Zulu.
Soku isika.